A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, May the 9th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the High Court ruling, which declared MDC leader Nelson Chamisa and Vice President Elias Muzuru illegitimate leaders of MDC and ordered the party to convene an extraordinary congress to choose a new leader after a month.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-226-19-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 Media Moe frequency and on the 4930, 5940 and 1545 kHz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are live streaming on all our Facebook pages, so you can join in the conversation right away. You can go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Star. And on today's topic, the High Court on Wednesday declared Nelson Chamisa an illegitimate leader of the MDC and ordered the party to convene an extraordinary congress to choose a new leader after a month. And not only the party leader Chamisa and his vice president Elias Muzuru.
And Star, the MDC immediately said it would appeal the ruling and continue with the planned leadership congress this month, where the party is expected to elect Chamisa as the permanent successor to founding leader Morgan Tsvangirai, who died in February 2018.
And Chamisa, who's 41 years old, rose to become the MDC interim leader last year amid opposition from internal rivals, which split the party into two factions, with the other led by Thokozani Kuphe. Chamisa then lost a presidential election to the ruling ZANU-PF's Emmerson Mnangagwa, but says that poll was rigged.
And the High Court Judge Edith Mushore ruled that the process that took Chamisa to the helm of the MDC was unconstitutional and therefore null and void. The ruling followed a legal challenge from a party member to Chamisa's leadership.
But the MDC says the ruling was part of a wider plot by Mnangagwa's ruling party to destabilize the opposition party.
And in a statement through her spokesperson, Kalipani Pugeni, Kuphe said her party welcomes and accepts the judgment of the High Court of Zimbabwe in Harare, adding, this victory not only vindicates Dr. Kuphe and those in the MDC that have always stood for principle over political expediency, but it's a victory for all democratic forces and the rule of law in our country.
Kuphe also added that she is contacting the Secretary General of MDC, Douglas Monzora, and other elected leaders to see how best they can implement the ruling of the High Court. What are your views on the issue? Yeboge, kulabo abasanda ukusixhuma lamhlanje ke lamhla sihlaziya isinqumo sedale laphezulu ele High Court sona isinqumo ukuthi umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, kusiyomkhokheli oqotho waleli bandla. Njalo, kanye lo msekeli wakhe, umnumzana Elias Muzuru, laye kakhethwanga ukuhle. Siyakhumbula ke ukuthi kwake kwaba lokuxabana lapha okwabangela ukuthi ibandla le-MDC lona seladabuka phakathi kwezikhathi eside laphinda futhi laqhamuka laba iziqa ezimbili, elinye lahamba lo nkosazana Thokozani Kuphe. Sizwile ke njalo iMDC isithi hayi yona izabuyela njalo imanga la imthethwandaba ukuthi sinqomo lesi sesulwe. Beqhubeke njalo ngomhlangano wabomkhulu weCongress okhangelela ukwenziwa ke kuyona le inyanga. Kodwa ke yena umnumzana Chamisa uyakusola lesi sinqumo bathi mhlawumbe libandla leZANU-PF elizama ukuthi libehlukanise. Kodwa sesibonile ke njalo Nkosazana Khuphe lapha sibonile umbiko wakhe owethulwe isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Khalipani Phokeni esithi yena hayi basemukela lesi sinqumo sifanele ngoba bona bakhutshwanga ebandleni ngokusemthethweni. Njalo uthi yena usezakhuluma ke lo nobhala jikelele webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora ukuthi bengenza njani ukuthi isinqumo lesi sisebenze, besifake njani ukuthi sisebenze. Osokwenza ke kukhanya ingani usebenza laye, ngakho ke lokhu sokwenza ukuthi ibandla leli lingani selikhanya selokuxabana okukhulu. Ke sizabona ukuthi kuzawela ngaphi induku loxakuxako.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi tiri kumbotarisa isu zvematongerwo enyika apo nezuro takaona pachiturwa mutongo wekuti mutungamiri weMDC vakagadzwa zvisiri pamutemo. Pari zvino tinoona kuti tiri kunzwa kuti vekwa amai Khuphe vatotaura ivo kuti vari kugadzirira kuti vaende kunotaura nebato reMDC vaDouglas Monzora vachiona kuti ivo remangwana ringamire sei. Saka ndozvimwe zvatitange tiri kuzeya ipo pano kuti tinzwe kuti chii izvezvo chichaitika mune ramangwana. Tichitarisa kuti iro bato reMDC rakatarisana neCongress asi uyezve takaona mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vachiti ivo Congress iri kuenderera mberi nevamwe vavo vakaita musangano nevatori venhau nezuro. Asi regai timbonzwa ivo vari kupikisa vakatura nyaya iyi vachiendesa kumatare pavhidhiyo yavakaita nezuro kuti chii chakaita kuti vafunge ivo kuti vaendese vachamisa kumatare. Regai tinzwe kwavari.
Me casting my vote, I expect change.
We need jobs. A lot of young people in South Africa are not working.
We assume that Jamisa is a legal practitioner. And because he's a legal practitioner, he should respect the decisions of the court. If we are now talking about the contempt of court, I think the legal provisions which of all of people who or which are attended to people who don't take seriously what the court rulings are well known throughout Zimbabwe. So those will take their own course. So it's not for us to be the policemen of the High Court or anything. That's not our job. But like I said before, or like we said before, we are fighting on two fronts, from a legal position, from a legal front, and from a political front. And if you're talking about a political front, we do have issues and things and practices and programs which we are undertaking at the present moment to ensure that the party goes back to its original founders. And that's what we're talking about. And those who want to join the MDC, there are provisions within the constitution for that to actually happen. There are rules which need to be followed. We can't have a situation where somebody comes from another party, as the G40, for example. The G40 we've been fighting against to actually become the decision maker in MDC. That is not permissible within the constitution which we actually uphold. We are saying there is a provision for him or for those kind of people to be rehabilitated, for them to know what actually happens, what are the rules and what is the culture of MDC. And that takes time. It's not something that can be done overnight. So we are saying that we do have provisions, we do have programs which we are actually putting together. We are going around the country talking to our structures, and fortunately, if I should say so, most of our members, the bulk of our members, do understand where you are coming from, they support us.
Apo tanga tiri kunzwa kune avo vakatora vachamisa vachivaendesa kudare pane mutongo wakazoturwa nezuro. Regai timbonzwa zviri kutaurawo nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamusoro pezviri kuitika muMDC.
Inini maone rangu ndinoona kuti dare redzimhosva raita yatinoti pachirungu ya confirm zvataitaura kudhara kuti pakashayika waMorgan Tsvangirai matorerwo akaita masimba navachamisa anga asingatori gwara rebumbiro remutemo reMDCT nguva iyoyo panga pakakanganiswa asi tikazoonawo kune zvakawanda zvakaitika atinoti maimportant political developments kubva pakashayika vatsvangirai kusvika nhasi chimwe chakaitika ipapo ndechekuti vachamisa vakwanisa kuunganidza futi bato raara kuparara papakufa vatsvangirai vazhinji vaitoti tsvangirai achafa nebato rake vachamisa vakwanisa kuunganidza zvevanhu vakati atinoti mobilized party again vakaenda kusarudzo dzemutungamiriri wenyika kwavanotonga vakahwina vamwe vanoti vachamisa vakahwina vakabiridzirwa but zvisingakakavadzani nevanhu ndezvekuti vakawana over 2 million votes dzisadzambowandikwa nemamwe maopposition presidential candidates izvo razvaizvo vachamisa vanodiwa nevanhu uyezve vane vanhu vakawanda zvadaro wana mai coupe waikana unga vakatsiwa tsvangirai dai zveconstitutions zvakatevedzwa vanga vatoitawo congress yavo vakakontestawo maelections ivavo vakadyiwa saka ende pane nguva pazobuda judgment yazobuda nguva yacho iri yatinoti pachirungu yacurious tikatarisa kuti MDC congress yaakuda kutoitwa manje manje paakubuda judgment yakadai yeti pane maimportant political developments akatoenda atingati pachirungu judgment yaout of time
dambudziko riripo nderekuti tikatarira bumbiro romutemo weMDC muchaona kuti kune zvanga zvichiitwa atingati maprocesses akamboitwa akawanda wanda akaita kuti panzi pana maconstitutional amendment nezvimwe zvakadaro daro zvinoita kuti izvozvi kuti vanhu vahwisise kuti bumbiro chairo chairo raishanda pakaenda vachamisa nderipi munogona kutozoona kuti mabumbiro anogona kubudiswa akati wandei saka panyaya iyoyo tingangoti pane yetingangoti confusion hazvingahwisisiki kuti bumbiro ranga richishanda nderipi uye rakashandiswa nderipi nokuti munogona kutoona kuti nhasi panogona kubudisa mabumbiro amwe anogona kunga achitsigira zvakaitwa amwe anogona kuachipokana nezvakaita saka ini handizivi kuti vehighcourt ava vashandisa bumbiro ripi nokuti sokuona kwangu kwava nemabumbiro akati wandei kumd
potanga tiri kunzwa kubva kune nyanzvi dzezvematongerwo enyika vatsaungweme navamudzengi vambotaura nemutori wedu wenhau Blessing Zulu vari kuZimbabwe asta
yebo ke kulabo ke abasanda ukusixhuma sixoxa ke ngodaba lwesinqumo somthethwandaba ophezulu esokuthi umnumzana Chamisa kusemkhokheli oqotho ebandla leMDC ngoba engakhethwanga ngemfanelo solokho kwatshona owaye ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai okwenza ibandla leli laqamuka phakathi ngakho ke siyacela ukubana nxa ulalele usithumele umbiko wakho ungene kuhlelo siyambona lapha umsunduza Ndlovu uthi yena simtshayele ucingo njalo siyabona lo Nkosinathi Mhlanga Chingandebele loza siyathaba ukuba lani kuhlelo lo Austin Ncube kanye lo Pamela Khumalo hayi sizaxoxa lawe nje ngemzuzu elandelayo Ndlovu
ayi wathi nemunyarikani wedu wekutanga we have our first guest Makadi amai Margaret Dongo
aiwa tiripo yedu Makadi nemione vateereri
aiwa isituri wadi tiri kuona muri kuona nezuro takawana pachiturwa ipo mutongo nedare rekuti vachitaura ivo kuti vachamisa pavakatarira constitution nezvimwe havasirivo mutungamiri chaiye weMDC munoona sei zviri kuitika izvi munyika takatarisa imise madzimai vakarwa hondo nezvimwe zvakadaro zviri kuitika munyika zvinorevei kumadzimai
Mazelas unoziya chisi achierwi musi wacharimwa ndozvinotaura vakuru nyaya iyi yaifanirwa kunge yakagadzirwa kare yakagadziriswa kare kubvira pakaita kupukana na Toko angari deputy president paifanirwa kunge pakagadzirwa kudhara ndakatombozvitaura kana pa YouTube zviripo kuti kana paita dambudziko musari njenge nekuti mangwana muchazoona richibuda nekusere naizvozvo zvaitotaridza kuti nyaya iyi haipere nekuti yakanga isina kugadziriswa. Saka nemamirira zvaita tinoziva kuti zvichakachamadza vakawanda. Dambudziko ratiri kungoita muno munyika ndiriri. Kudai kuti mutongo uyu wakauya uri in favor of Chamisa. The judiciary yanga isingaitwe paint black. And kudai mutongo uyu wakauya uri neimwe nzira. The same would have happened. Asi I think tinofanirwa kurespecta judiciary system yedu. Nekuti tisu takange tiripo. Tisu takange tiripo. Zvinezvi ya open in terms of appointments avo. Saka izvo ndo zvimwe zvinhu zvinoda kutarisirwa. Asi ndotarisa kuti ma effects acho akamira sei. Ina handioni paine effect iri serious pana vachamisa ini. Bozo vachamisa belongs to a different political party right now. He is the president of MDC Alliance. That's the understanding I have. He is the president of MDC Alliance. Yes, there was a challenge because he contested as MDC. And I don't know what the courts are going to do now that he's no longer in MDC, but he's in MDC Alliance. I still need to be educated on that.
Tiri ipapo maidongo, tinoona kuti mazuva apfuura yavakataura ivo kuti vaakubva kushandisa kuti MDC Alliance vaakunzi MDC pari zvino. Zvinosandura here mafungiro enyu izvi?
Azvisandure mafungiro but zvinotozokonzeresa zvakawanda.
Sei muri kudai?
Nekuti mukaona zvinokonzeresa zvakawanda nekuti mukaona kumbopatsanurana kwavakaita. Pane umwe akasara neMDC. Papa ine MDC yavanube kozoti MDC yavabiti. Saka zvinotokonzera imwe mirizhonga yakati wandei. Inini ndino daira kuti dai vanga vari vanhu vakura mupfungwa. I think kuti nyaya inoda kuitwa ndeyekuti zvavari MDC Alliance. Ngavachingoramba vari MDC Alliance iyoyo yavakakontesta vari.
Mombo bata makadaro sta.
Understand with our next guest, Swithin Chirowota. He is the MTC spokesperson for the Bulawayo province. We welcome you to the show.
Thank you, ma'am.
Yes, I'm sure you were listening to the last speaker. That's our guest, Ms. Margaret Tongo, and what she has just said. But what is the party, how does the party, what's the party doing today, and what's the party saying about the latest developments on this issue?
Well, I should say that the party position was well articulated by the national spokesperson, Honorable Jacob Mafumi, yesterday. And what I should be saying this evening is not to supplant what he said, but probably comes in as ancillary or supplementary. Right, if you look at the judgment, it is important to go back to the history of that particular conflict, and which is that when the late President Tsvangirai appointed President Chamisa, and Vice President Elias Mutsuri. There were people who actually took up that case to the High Court. And if my memory serves me well, it was a Rice from my central and a Murimoga from somewhere around Bindura. And their action failed. And as such, the actions of the appointment made by President Tsvangirai at the time was found to be above board. I have an audio of Secretary General Monzora at the time actually saying that it was constitutional. And within the coming days, I'll be releasing that to the media because it's something that was in the domain of the media anyway. So after that appointment, you then get the same High Court now departing from its own decision and I thought that is some form of mischief. I think those who have done elementary law would know of the principle of stare decisis et non quieta movere, which means the court should stand by their decision and not depart or disturb settled points. It was therefore settled that the appointment made by President Tsvangirai were above board, and the High Court cannot now revisit its own decision and set it aside, especially at a time where our party is now geared 14 days before its Congress. Yeah. This decision would have been most welcome at a time when the party would have been able to make amends.
Yes, and just briefly before we take a caller, we saw that Dr. Thokozani Kuphe has responded to these developments, and she's saying she will soon be contacting Mr. Monzora and other leaders to see how they can implement this court resolution. Do you think he could be involved in this?
Who could be involved, ma'am?
Dr. Thokozani Kuphe is saying she will soon be contacting the MDC, Secretary General Douglas Monzora. We don't know if she has done so already, to see how they can implement the High Court ruling. What's your interpretation of that statement?
Well, Dr. Thokozani Kuphe has always had a political axe to grind, isn't it? And yeah, she's always disbanded from the moment she was expelled by the MDC National Council. But you see, what is important is to realize that despite her feelings, there has been a lot of changes in the composition of the MDC, and there have been many events that have proven that Nelson Chamisa is actually the one that is chosen by the supporters of the MDC.
Okay, so thank you. We'll elaborate on that shortly. We'll come back to you. Thank you very much. If you can just stay on the line.
Regate Mbo, Tora Mtereri Wedu. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tukutora Nani, uyeje Murikupi.
Na Shumba, Gokwe Kana.
Murikupi.
Kugokwe Kana.
Oho, kwa kadi kugokwe Kana uku.
Kwakanaka chaizvo.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu mainzwa iri mudariro parizvino vashumba.
Dambudziko randiri kuona panyaya iyi anononoka kupinda. Vakupe vakamboitawo kongiresi yavo vakapedza. Vachamisa vakuita saka zviva kuti pazouya izvi paita madevelopments akawanda. Zvanga zvauya panguva vanhu vachiri kunetsana zvanga zvakanaka. Asi iko zvino izvi zvaikuya sekuti zvinhu zvakuda kukanganisa zvanga zvatorongwa kare. Saka apa ndiri kuona kuti nyaya iripo hapana chinobuda apa, kusara kungoti vakupe kana vachida kudzoka kuMDC ngavangodzoka neimwe nzira isiri kushandisa zvataurwa nekoti. Ava veMDC chakangonaka ndechekuti ngavaendere mberi vagadzirise kuti vangazvigadzirisa sei kuti pave nokuwirirana. Asi chandiri kuona apa hapana chinochinja apa pane zvakarongwa kare. Nyaya iripo chete ndeyekuti musangano weMDC ngauende mberi nezvaunga uchiita pakudzokera kumasuri apa kwava kutaura kubvisa, nokuti pavava iko zvino nemari dzavanga vabisa so far idisturbance hapana chingabuda apa kutsvaka kungodisturba zvatorongwe chakare. Ndo zvandiri kuona ini.
Muri kuona vamwe vemunharaunda dzamuri kugara vari kunzwisisa here zviri kuitika izvi? Zviri kutaurwa here panhefenyuro? Zviri kumbofamba sei ikoko?
Zviri kutaurwa panhefenyuro, but iconfusion pazvava izvozvi izvi. Yaita confusion isingatsanzwi kuti panoda kuitwa chii, chinoda kurongwa chii, because nyangwe iye mutongi watonga chaizvo atonga aita sekuti pane changa akavavara, because nyaya yakamhanharwa karei. Ko anga akamirirei kuita judgment? Ozoita judgment paita madevelopments akadai.
Aiwa, mashoko makukutu amataura. Tinokutendai chaizvo vashumba.
Tinotenda.
Ameno, kana muda wambotaura nechirungu.
Nyaya yandoda kutaura ndechekuti chete vanhu vanovavarira MDC. Ameno, chinogumirwa kuMDC kuti chii?
Aiwa, mashoko makuku tu vashumba tinokutenda ichaizvo.
Tinotenda.
Ehe, bye-bye. So we're hearing there from our caller, Mr. Shumba, who is in Gokwe. He's saying that he's very surprised at what's going on. But he says, I asked him that, so is the information filtering through of this development that happened yesterday? He said yes, but there's a lot of confusion. A lot of people don't really understand what's going on. But he feels that the MDC should move forward and have their Congress and just do things that they have been doing before and not to be deterred by this ruling.
Yes, interesting perspective there. And lapha sezwa nje ukuthi abalaleli abaningi abanye babuzisisa ukuthi kambe lokho kuhamba njani, abanye bathi hayi mhlawumbe umthethwandaba ungabe uthatha uhlangothi, kodwa siyabona abanye njalo ababhalayo lapha ukhasi lethu leFacebook labo bathi hayi uMangoye uyasola. Ngizabuyela kuwe njalo Mnumzana Chirawadza ngamafitshane ukuthi kuzalandela kuyini kathesi. Siyabona ukuthi ibandla lakho lithethe isinqumo sokuthi ngempela lizaqhubeka liye ku-Congress lenze konke, kodwa libona ingani kuzaphazamiseka yini nxa lapho njengoba sitsho uNkosazana Khuphi ukuthi sokumele abone ukuthi isinqumo somthethwandaba siyasebenza.
Bengijayele ukuthi nxa ngihamba emthethwandaba ngizwe omantshi bekhuluma i-SQSD. Ona the horses have bolted. Sijike amabhiza sephumile vele asegijima amabhiza. So into engiyibona lapha ukuthi umama Makhube usele party yakhe ubaba uChamisa waqhubeka njalo kwatshintshwa ibizo. So angiboni ukuthi kule nto engaphazamisa indlelo sebandla.
Mhm. Hayi kulungile ububambe khona apho
manje. Ah, mina kana mstora shona Thimbo ovunza mkoma.
Inini?
Ehe.
Ndichirodza.
Eh, tipe upfungwa dzenyu mune zviri kuitika izvi muri kuzviona ose.
Inendo funga kuti zvinene chekuita ne government. So ndirikufungidzira kuti kana sei government yangu pindirawo mukati chinakirawo nenyaya dzemudhaunzwa padare asi vazokanganawo kuti pakazoita musiyano pakati pebato raMaikupe nerikutungamirwa naChamisa kuti Maikupe vakaitawo Congress yavo vane pati yavo yakazvimirira vaChamisawo vakatozopinda vakabatana nevamwe vakafanana na Professor Woshi Mncube na Baba Tendai Biti nevamwe. Saka zvichireva kuti zvengu ari kutarisira vachakwanisa kuti vazivane nekuti bato rasiyana.
Saka remangwana rakamira sei, muri kuita Congress rini uyezve zvakamira sei ipapo?
Congress iriko 24 muswa 24 muswa 25 26 Congress iriko. Zvekotish ndoona kuti zviya zvinonzi muchirungu harmless thunderbolt, noziya zviya zvinoitira mabhananga naye anongoti chii pasina kana kupenya hapana chinotyisa paya. Saka angoti party Congress iri kuendera mberi.
Aiwa mumbobata makadaro. Amaidongwa mene kuti muripo here? Pane mubvunzo wamamuchida kuvunza mubva maavunza vachirodza varipo ava panyaya yemazita eparty. Maidongo kana muripo?
Ndichiripo.
Taurai
inini chiya ndiri kuda kuvunza ndechekuti pane mazita matatu, pane MDC Alliance, pane MDC yavanube, pane MDC yaitungamirwa na vabiti. izi zinga konzere kupokana kana kwa zinga affect MDC alliance sei chechipiri ndoda kuti andioni zvichitadzisa kuti vachamisa ne alliance yavo kuti va continue kuti vaite congress yavo nekuti ritori bato rasiyana nebato rakukwidza izvozvi. Chandinoda kuti vanhu vazive ndechekuti politicians at times they behave like wind that blows from different directions. Why I'm saying this, there's a question yamavunza about zvataurwa naDr. Kupe kuti tichaunganidzana navamunzura kuti tizoona kuti tobatira pamwe chete zvakadii. And I think it's the right of every individual politician to make his decision. But chinhu chikuru chinoda kutaurwa ndechekuti kana mangoona paita makakawana makagakava gadzirisai in time nekuti zvichazouya nenzira yakasiyana. Saka zvinhu zvakadai it's a lesson for MDC alliance, it's a lesson for President Chamisa. Ndinombotaura navo ndichivataurira kuti zvinhu zvakadai izvi haikona kungozviita brush out. I think you need to look at it seriously. Nekuti takatarisa izvi zvikumadzimai mukatarisa hurukure yatiri kutaura nezvayo izvozvizvi yakatangira pana Mai Kupe vakanga vari deputy vakaitwa sideline. Saka how do we know kuti mangwana pane vamwe vakadzi vachaitwa sideline pakaonekwa pachiita zvakadai? Saka zvinhu zvinoda kunga zvichigadziriswa. It was important as a show kuti ingadai vakaita a congress iyoyo, extraordinary congress, dai vachiona kungwara kwakaita Zano. Zano PF haimirire gakava kuti riende mberi. Pakapinda vamunangagwa chavakatanga kuita congress yekuita endorse. That extraordinary congress yakava endorse. Ende andioni kuti chii chakatadzisa kuti vachamisa vaite kana dai vanga vachangopedza maelections. Dai vakangoita that extraordinary congress yekuti iva endorse sa president. But hazvina zvazvichaaffecta kwavari pamusana pekuti vakutungamirira rimwe bato. Handizivi kuti nyaya yemazita iyi yakakosha zvakadii. But maonero angu inini, nebato ravainaro vane sapoti inokwanisa kuti vakaita nemazvo zvinofanirwa kuitwa mudemocratic society vanokwanisa kuita putro. Saka ini zvandinongoda kukurudzira chete ndezvekuti ndapota musaite madzimai zvikorobho, nekuti madzimai akasimba chaabata haaregeri, vanonzi ana chagwinyira. Saka zvinozokuaffecta imangwana kana dai mamuchiva andamaina zvenyu. Taasi ndiri kutaura kuti batai madzimai zvakanaka mumapato enyu.
Mombo bata makadaro amai Dongo. I think you have a caller, then we'll come back to Mr. Chirodza. I wanted him to ask. Oh, I understand the caller dropped. So, Mr. Chirodza, you had the question that Mai Dongo asked. Can you please answer? I think she was asking about clarification.
I want to start on the last concern she raised, that there is abuse of women in the party, and which I think is not true. In fact, I don't think I know that it's not true. Because Annie Kupe herself led a faction which violated many women, which is why a majority of the women in the National Council voted against her. So there isn't any question of her trying to get sympathy through the press. And it is not for the MDC to say these things aloud, but these things are mentioned, especially when there is when the people allege things that are wrong. She herself led violence against supporters of Nelson Chamisa.
Mr. Chirodza, I think on that one, because she's not here to defend herself, we will skip that one. And can all you right. just answer on the
and
names?
I go
the
on
question.
To the
yes.
issue of the name. As far as that Congress that Thokozani Khupe held after expounding from the MDC, that she termed it MDCT, and you saw it on the on her campaign papers during the 2018 elections.
Mm-hmm.
Her party is called MDCT. But you notice that for the purposes of constituting the party, the party led by President Chamisa is not MDCT. It's mm-hmm. a different formation altogether. It's called MDC, which is why I mentioned to a very difficult moment for Thokozani Khupe in executing the demands of the court, because then you must have delegates who are willing to go by the court order. But if they don't wish to be led by Thokozani Khupe, how then is the court order going to be implemented? Because the majority of the people that she left in the MDCT have now changed allegiance and are now following Nelson Chamisa.
Mm-hmm. Please hold on. We have two callers, and there's a question here from Mainiko. Hans Mavi, Ko Warega, Maidongo, Vachitaura, on behalf of Khupe, say, Asi Warambidza, Avo Varkutaura, Kutivataure, Pamsoro, Penyaya, Yavango, Shidautaura, Panamai Khupe. Tiazoka kwamuriga itimbotora makola, sir.
Yes, yes, wakuti silo, mnumzana mkwana nzekungweni, sir, wakamugela kushe.
Yevo.
Ye ungacho awakho.
Hayi silulalele hlelo lolo sibili lati khona.
Ye ngisingayiphambili u ayiqhubeka.
All right. Indaba ekhona lapha ukuthi ulokhuzeni uThokozani Khupe singathi nguye nje okusokhanya nto ngilida endabeni leyo ukuthi sekhokhelele ukuthi ulo umnumzana Chamisa engathiwa wakhethwa ngendlela engayisiyo osewavele waphuza into zakhe. Nxa kukhona ofuna ukukulungisisa kababambane kona isikhathi sisesekhona konke singalungisisa njani.
Ye, ubona ingani bebambane njani khona sokwehlula isikhathi sonke lesi?
Hayi ukubambana kwabantu akuhluphi, bengahlala nje labo phansi. Ngoba akubamba vele ukuxabana ngaba khona kodwa abantu bayathatha behlala laphana bebonisane nje kodwa ngokuhamba kwesikhathi bebuyelelane ngoba kusinakudedelwane.
Namhlanje ngoba nje ugagisa setsho njalo.
Hayi kuyatholakala ngoba lathi njengoba sasesikhuluma ngokunjalo kodwa vele uvele ngesibantu kuwe vele zonke izinto kezinzakala abantu ngabe sithi bayabambana.
Yebo. Hayi sibongile kakhulu Mkhwananzi, ithemba labo balale.
Hayi siyabonga ngisebotswana.
Hayi kuhle. Sibongile ukukhuluma la.
Yamahle.
Hello caller. Tukunzwa uthi nemwe mthereri. Hello caller.
Hello.
Ehe, tukutaura nani uye zve muri kupi?
Ndodzi webi ndiri kumakoni noti.
Taura itinzwe mukoma webi.
Ini ndiri kuona kutika nyaya yawo ika dai wakaita nguva iyoyo. Iko zvinezvi waakutaura iye zvinezvi. Nekuona kuti uchamisa iye zvinezvi aronga bato rake zvakanaka zvinhu zvake zvese wanhu ma-13 akatomutsudza kuti ave leader weMDC asi iye zvinezvi iwo akuchitanga kuti haasi haasi kunani kumasupporters atori mupresidendi wavo ndiyo wari kuda ende ndiyo ari kuzovhoterwa sandai akaita extraordinary congress nyango wauyiwa namai Khupe wacho wachangoraswa nevanhu nekuti vanhu vatosarudza pfungwa dzavo kare.
Aiwa mashoko makuku, tutaurai henyu mubva mapedza.
Ya nekuti isusuka hatisi kuda zvekuramba tichitenderedzwa tikutambura nenhamo muno munyika munomu, asi vanhu vanoramba vachida kuti vhiringidza vhiringidza chete. Hatichadi izvozvo, munhu atasarudza ndiye chikuda chamita iye.
Aiwa pakanaka, imanyatsouya mukataura makazvimirira. Pana Violet Chirosa Chitungo atanzi true caller, saka muri kuwanikwa vazhinji vari kunyora vachiti vari kubvumirana nezvamataura. Asi sister, tinokutendai mukoma muri kutaura nesu pari zvino. Ndoda kumboverenga mazwi anyorwa naLydia Mudila. Muve nezuva rakanaka, hanzvadzi.
Tinokutendai.
Bye bye. Madzimai akawanda vari pano. havasi kunyora manamba kuti tivafonere asi vari kunyora zvakawanda chaizvo mucomment section uyu. Ndirikuona Lydia Mudila ari kuti hanzi Kupe was invited by Chamisa multiple times last year but she refused. Let's not blame Chamisa here. Abva vataura zvakawanda. Violet Chirosa Chitunga hanzi vane makaro hanzi wozoonekwa munhu afa ndokutorwa kuri kuita Violet panapa. Etwell Mutero arikuti ndifonereiwo please ndoda kupinda muchirongwa. Courtney Mempi arikuti please ndifonereiwo ndoda kupinda. Sikumbuzo Mlalazi anogara achititeera arikuti ndifonereiwo. Lydia zvakare arikuti pane pandati kuna mukoma vanga vari panhareti hatingataure nezvamaikupe zvavanga vari kutaura nezveviolence ivo vasipo. Saka Lydia arikupokana nene arikuti mavhi apa unenge watora maside. Aiwa isusu tinotema tisina kwatakarerekera. Gogovanata vari panapa vari kuti nhai zvenyu, by the time our president died, Mai Kupe was no longer involved. She stopped attending meetings and from there onwards RTA moved on without her appointing new executives. Therefore, the coming in of Nero. Ndokutaura kuri kuita Gogovanata. Mainiko ari kuti iye kosei masiya Maidongo vachitaura on behalf of Kupe. Handizivi kuti ipapo Maidongo mataura here on behalf of Kupe pamataura apa. Regai timbodzokera zvake kuna Maidongo. Pane vari panapa vari kuti madzimai muri kuplaya the woman card. Hanzi muri kushandisa iroro nyaya rongoti madzimai. Munoona sei apa?
Andina kutaura ndakamirira Maikupe. Asi ndapa mufananidzo wezvakaitika pakutanga zvakazokonzera mirizhonga iyoyi. Andina kutaura ndakamirira ndapa mufananidzo. Ndoda kuti ndinyaso tsenura nyaya iyi.
Ataurai.
Nyaya muri kutaura nezvayo mazvi. Muri kutaura pamusoro pemunhu akaona 2 million votes. It's not a joke. Already he's got a following. And I don't think he needs to have a sleepless night over the judgment. Suppose it was me, I wouldn't have a sleepless night. Because it is not the courts that are going to vote. It is the people that are going to vote at the end of the day. And in any case, many people, the rural people, they don't even follow up these issues. The majority who follow up are those that are on social media, we have access to information and so forth, but the majority don't. So I don't see the reason why the MDC Alliance should have sleepless nights over an issue. It's not effective vote here because the 2 million support that they have actually has nothing to do with the court. They don't even follow, they have no. Like what they are saying, it's about the support that Chamisa has. It's not about the ruling that has been put in place.
Aiwa, pakanaka ipapo. Ndinokurudzira madzimai vari palive feed. Nyorai nhamba dzenyu mupindewo munzwikewo mazwi enyu. Nekuti nyaya dzatiri kukurukura idzi dzematongerwo enyika. Tiri kuona varume ndo vega vari kuuya vachitaura mafungiro avo. Mangwana madzimai tozowanikwa taakuchema-chema kuti hatiiswewo pamatafura apa panenge pachidyiwa masitondido. Saka pindaiwo mutaure pfungwa dzenyu panguva dzinedzi. Over to you, sir.
Yes, vuyela kuwe njalo mnumzana Chirota. Uboni ngani lolu daba ungasichasela nje lokade likukhuluma ngokuthi abesifazana lapha basebenzisa obulili babo ukuthi bethi hayi thina lapha siyahlukuluza ukuthi ngoba singabesifazana lanxa kungela sizathu esikhulu sokuthi sikusekele lokho.
Ye bekuhle ukuthi abantu besifazana babe yiwa ababuya ku program bekhuluma lokho ababe lakho ngoba kugcina sokusiba le lokho kuzenda abantu abakhuluma ukuthi anosiyanikezelwa.
Ye kodwa ukuphuma kuka Nkosazana Kopu ngathi kungabe kuyikuthi kaphumanga ngabe ibandla liqinile yini. Sizile omunye umlaleli lapho mkhona nje sithi kufanele ukuthi lihlalisane phansi njalo lixoxisane libambane. Esithi kulula nje lokho.
Hayi, angifuni ukuthi ngikhulume okuningi kodwa ambona ukuthi ibanda lalingaba right umama okhuphe ekhona. Ngibona ngani khona okuxotsha akwenzayo kwa lungisi ibanda kakhulu ngoba aluba vele lokulishwana njengoba vele ubona indaba zingene ecourt bese kwathi vele ukuthi uzabe lokhe lisa so mbonani uphuma wakhe kwaba into enhle eqinisa ibandla.
Mhm. Hayi hayi kulungile sibongile ube ubambe khona pho icingweni mavule.
Mhm. Tinonzi kuti tine makola ari panhare. Hello kola.
Hello.
Ehe, tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Albert Arch kuchisumba nje.
Ah, kuchisumba nje kwakadi.
Ah, kuchisumba nje kune nzara kwakatsva.
Eho ni, ai what? Pewo pfungwa dzenyu manzwa iri mudariroi.
Eya, chokutanga nhombo chungamidza gamba redu maidongo.
Maidongo muri kuzvinzwa here?
Ndiri kuzvidzwa nani ekanyi kwangu.
Eya, tinodakara yaamho asi nzara ndo iri unono.
Iya, takabazvizwa woye, tichaona kuti todini.
Eya, pakanaka, ndaidawo kutsinhira nyaya iri mudariro iyi.
Taura henyu.
Tinozviziva kuti mushandi mai, asi kana mai vakarashika nzira zviyana ka. Zvinonesa ngezvekuti kuti uzovapetudza pambodai manje hazvidakadzi. Chandoda kukumbirisa ngechekuti zviro zvadai mukaona kuti mwana mudoko chamisa asumudza mureza wenyika ngebasa raabata mukati menyika inei. Vantu vomuka nyamashi vomuka chibhenen'ene kungoti chamisa asi mutungamiriri weDC. Hazvironzi chiri izvozvo ngoti kweshe wakaenda kurufu vatsvangirai akandiita basa akapedzisa izvezvi nyamashi uno vantu vati kwaitenda matare ngoti matare anoita zvinyi zvemutemo asi kuti mitemo yacho inoda kuningira kuti wabuda mubamani ndo mitemo inoshandiswa munyika munomu. Saka kana votika hai tinozoshanda nevamweni vakaita sana Ngonzora hazvironzi chiro zvengokuti dai tiri vana vamuntu umwe pakatoshaka tsvangirai takatoramba takangobatana sevana vamuntu umwe. Saka po dai panotaridza kuti papinda gonye gonye rineri ticharuona.
Saka pakadai zvoizwa sei manje?
Isu chatokumbisa ndechekuti tinoamboningira kumboteedza matare wekuti anomboningira kuri ngokuti matare ngaaningire ndaase zvairi toziva kuti zvinonaka asi matare akaningira akarekera dii rimwe tinova toziva kuti matare anawa haasi matare enyika asi kuti pane gonye rapindira kuti zviro zvedu zvishate.
Aya mashoko makukutu. Muve nezuva rakanaka.
Eya, tabonga yaambo. Asi nana mai ngavaziye kuti kana chiripo chaitika vanhu vakatukana mumphatso munogadzirisana nguva iripo tovaka nyika yedu toenda mberi. Ndabonga maningi teibhuya gamba renyika maidongo kuti 2 million adzitokuchipa.
Hai chakwadi vabhuya gwinyiso.
Eya, chokwadi kuti chero nenyamashi unowu nevari kuita mavhoti kunana South Africa dzimweni nyika havasi vakamawana mavhoti ivo.
Aiwa mashoko makukutu tinobonga yaambo.
Tabonga dai Mwari akatungamirira kuti zveshe zvinoitika ngokuti zviro zveshe zvinoitwa ngevanhu vadoko nyika inei yaayevana imbosiyira ivo vanhu vaite zvakanaka ndokuti nyika iende mberi.
Honi alright baba ema regai timbotora tina mainiko vari panhare. Halo mainiko.
Hello sister Mavhe, muri sei?
Aiwa tafara mbonzwawo madzimai taandiri kupenga apa kuti ko madzimai muri kupi? Nyaya idzi sei muri kusara musiri kutaurawo pfungwa dzenyu? Tipewo pfungwa dzenyu, muri kupi mainiko?
Ndiri kuno kuMassachusetts.
Ehe, kwakadii kuMassachusetts?
Kuri nani nhasi?
Aiwa taura henyu tinzwi.
Toda kutanga ndatendawo maidongo nokushanda kwavakaita streke nokuti ndo vakatanga kuita gamba guru vakarwisana nezano PF. Sare zvanga sare zvatombotanga kuitika. Takaona kushinga kwavakaita. Manje iko zvinota vanawo vachamisa vari kukwikidzanawo nezano PF iyi. Handifungi kuti chango chamisa chaiye kungokosora zano PF inowana zvokutaura paari. Chaangoita chese chese vanotoda kutongomushora. Makoti yedu ekuZimbabwe haana kunatso ita zvakanaka. Vakaitwa inonzi captured. Saka apa handi hapana vanotongoramba vachingotsvaka. They we always try to find a way to to deal with the opposition.
Mm-hmm.
And Maidongo knows this. I remember I supported her very, very well against Vivian Mwashita. And mm-hmm. I commend her for that very, very well. I'll just speak a little bit in the elevator. It's not very good, but... Akulanda wakutu uchamisa uya enzani. Wayafunu kumtata, wafunu kumu destroya kupela. Kumbe uya kwetlela, kumbe uya kuluma njani. Wafunu kutiba, wafunu kutikuwe nge opposition as Zimbabwe.
Mm-hmm.
Isanu PF, yafuni one party state. Tenasi isfuni. Isanu PF, yafunu kuti iye ngiyo, the only one dominant party in Zimbabwe.
Mm-hmm.
Actually, I want to wind the corner with Joshua Nkomo and everybody else. Nanya Valley Midlands.
Yes,
Auntie Zimbabwe, okay. And it does not matter, unfortunately. So, as Zimbabweans, we need to get up and fight for our rights.
Mm-hmm.
Yes.
Aiwa tinotenda chaizvo amai niko tafara kutambonzwa madzimai vachipinda muchirongwa uyezve tanzwa mazwi amataura muvenezo varakanaka and happy Mother's Day
nemusweshonda
baba
right.
Yes, sezvaka kuti silo mnumzana wile mutimba ecingweni siyakwamukela kuhlela
Ngiyabonga salibonane ninjani
Siyaphila ungaphose lakho
Yebo hayi ngiphosele okuncane enyane engilako udaba ngiluzwile.
Mhm.
Hayi ukuthi owami umbono umi kanje umama uMakhube kutsho ukuthi usebenza lebandla lezane nguye ophambanisa izinto ebandleni. Into leyo wabona wayenze ekuqaliseni. Kathesi siphakathi siyambile yenule bandla lakhe libiza EMDCT, abantu bayavotela uChamisa elevandla lakhe lalibiza ukuthi MDC Alliance. So kathesi ukuthi lako lokhu sokuvumbuluka kwemakoti ukuthi labo bamamakoti ukuthi babengaphi isikhathi sonke kuyahlupha.
Mm-hmm. Yeah,
so, le imisebenzi kaThokozani Khube elevandla lakhe.
Yeah, ikuthi nje asenelisanga ukuzuza isiphathamandla sebandla likaKhube kodwa labo batshona bekuchasisa ukuthi hayi bona bazimele bodwa abasebenzelani lezanu PF njalo kwakulilungelo lakhe ukuthi abe kuyiwe kwakumele baye ku-Congress kuyecutshungulwa lolu daba kungahle kuthiwe umnumzana Chamisa yena nguye wakhethwa ngubani kumbe ngumkhokheli uMorgan Tsvangirai kumbe ngubani hayi kwakumele kuliwe ku-Congress ngakho ke bathi yikho abakutshoyo ubona lokho
hayi kasoka basoze bevume hayi thina siyamusapota uChamisa mina ngayakhamba ngayobhalisa ngagada futhi ngakhamba ngayomuvotela noma yenze njani uMakhube uza kuyadliwa kuphela bakhambe lapho ayenze into lakhona kayisoze iphumelele
Yebo. Hayi kuzwakela, isibongile ukuxoxa lana.
Hayi siyabonga.
It's unfortunate we don't even we couldn't get an official from MDC Kube on time. Otherwise he's saying that he believes that they are working with ZANU-PF, but I've told him that no, they are on record saying no, they are their own party. They believe that they should have gone to Congress first before electing Mr.
I actually spoke to Yvonne Musarurwa before the show, and she asked us to try, so I guess we keep trying her number, but we have a caller. Mm-hmm. Hello, caller.
Hello, Magadi, Vamanende, Varakuchawara, Magasinde.
Magadi, ko Vamanende, Murikupi, Jia.
Vamananda.
Vamananda, Murikupi.
Ngrikuru of South Africa.
Ehe, tipe ofu ngwazenyu, Vamananda.
Mazika. Pakaiti kadambu zikoro kusha ya kwa wa Tsvangirai vaiva mutungamiriri weMDC. Tinoziva kuti rufunge rwaMwari rakazorora haro. Dambu zikaitika nderekuti pakaitika makaro mukati meMDC.
Zvichirevei.
Kana zvandinoda kureva ndezvekuti maikupe munhu akanga asarudziwa neCongress. EMTC, iyo ikanga yasarudza vatsvangirai as president. Kusese izvozvo vamudhuri navachamisa vakazvapendiwa. Zvinova zvakazoita kuti pave nokutaudzana kusina kuchimiro chakanaka mukati mebato ravo muleadership vanozviziva izvozvo vari muleadership kuti zvakamboita manyonga zvakakasikapo vharika nekuda kwokuti vatangirai munhu akanga asingatambi zvakanaka miviri yavo zvaifanira kunge zvakaitika ivo vaiva vanhu vaiva nechido chokuramba vakabatana ndezvokuti vachamisa ivo pachavo vaizviziva havo kuti hongu munhu ane sapoti uyese mukomana wechidiki sapoti iyo anogona kuiwana vangadai vakangoti mai hai sezvo mudhaya atisiya inongoza kuti ndima makaelektiwa necongress congress ndiyo iri pamusoro pebato chifambai nemusangano tozonoona kucongress sazonogadzira ichazogadzirwa pacongress yakafanana neiyi yavari kugadzira iko zvinezvi ndiyevaigona kunge achinyuka zvineko zvino zvinekurwura kwaita high court zvinoreva kuti zvese zvavanga vari kuronga ifredi nalefid zvichireva izvo kuti vodombotanga kugara pasi kana vachida kuti vasamuzadzi mari dzakawanda wanda vachipikisana nokupikisana votombogara pasi
ya vamanhanda nguva dzedu ndodzadyikana nenhare yenyu haisi kunyatsonzwika zvakanaka saka tokufonerai futi munguva inotevera regai timbotora imwe kola asi tinotenda nekupinda kwamaita muchirongwa star
ye ungasinike lakho mnumzana Richard Moyo ngaloluda
Alright, I'm going to reward.
Oh, yeah, but to reward.
Yeah, I mean, Kuduma is a good lapa. Owens are alive, lapa is in Bavi. It's politics yet, lapa is fail totally.
Mm hmm.
Ngoba, Singati, Kalisani is cheaper. Udozen, Ukupe, he posted a lie. Why in a year? Ekhethwe ngabantu right liyakhumbula ukuthi utswankirayo kwathatha isikhathi vele kubesithi njengoba usugula akudinge umuntu ozakusakusida dinga umuntu ozakusasisa he waited until uChamisa waze wakwanisa i-40 esesibhedlela khona ngale gwela wabethi sengikhethe uChamisa liyayibona into yakhona
yes ayibona
ngapha ukhuphe thina abe ngapha esintwini abesindebele sibokusetshenziswa kuphela ukuqansisa abantu mina kunje so I'll tell you ukuthi I was at the observer kuma elections khonapha eMpopoma eGabu kona I was not paid kula bantu phezulu abadla imali akusebenzi that's why I left i-politics eZimbabwe i-politics yankhona is very shallow ngabantu abadlayo kuphela kuphezulu thina umuntu wena phansi uyabona usetshenziswa and then uChamisa from a personal point of view I'm a former secretary vice secretary welozen what 99 popom
Yeah, lithi kwathi. Yeah, isikhathi sesiphela lihle liqedile.
Uyezwa.
Yeah.
Kwathi icathile iphathiswe umuntu othi sibhadela ama elections. Icathile kwakuphathiswe umuntu akuzwakali akulalo that's why even ama sponsors iMDC kayisela ama sponsor.
Mhm. Hayi, siyawuzwa umbono wakho.
Kubi ngakulathi ukukhuphe wakhuthelwane. Ngithi ukuthi ngiyamsupport and then vele babengasoze bangivotele ngenxa yokuthi umuntu wesifazana and then umuntu wesindebele
hayi uyezwakala umbono wakho
uyakuzwisisa
ye kodwa unfortunately isikhathi manje asavumbana siqhubeke mnumzana Moyo we hoping to give our guest the last word but hayi akusokwehlula sibongileke abade belathi kuhlelo mnumzana Swithenchiro what's up yena isikhulumeli so sakobulawayo ku-MDC labo bonke nje abalaleli bethu abasibhalelayo labesixoxa labo ibizo lami ngusithandekile mhla
tododa kutenda mai Margaret Dongo nguva yedu ndo yadyikanana kuti tipe izwi rekupedzisira asi tinotenda zvevese vanga vari pamalive yedu nyanya vari paFacebook page yedu yeVOA Shona kunge manga muinesu nhasi ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano paWomen's Roundtable patinokurukura zvinosangana nemadzimai.